Shota, Shota, Tenash, Tenash, Uyu wangu uri kuchema wazviona ndichasara maniko zvawatunga mira mberiyo ndiudzeo ndichasara angaracho riri kukura wazviona tangariro ndichimuka dziri kutanga newe ndobvunza muziki sei kuvachusa kutanga newe zvatakavimbisana zvese zviya zvichareve chakaguma mukutemura kwangu vachichaseve zuva nezuva kuchema chete aendeti kana aenda andichatokuonizve uno wakasiya iripera ndichasara zvawatungamira mberiyo ndichasara mwoyo wangu uri kuchema wazviona ndichasara zvawatungamira mberiyo ndiudzeo ndichasara anga racho riri kukura wazviona
Shao Tang on the bed.